Nyaya coronavirus yakatokanganisa vana vakawanda zvikuru, especially my international students, panyaya dzepekugara. Nekuti zvakaitika ndezvekuti pavakanga vakuenda kuspring break, vaifanira kuzodzokera kuchikoro musi wa23 March. Asi nenyaya yekuti kuzvikoro kwakunzi hazvichaita kuti mudzoke nekuti coronavirus yange yaisvika pakaoma, vakanzi chibvai mangoenda tozokuudzai kuti chidzokai kuchikoro kana kuzotora zvinhu zvenyu. Saka vari pahuro dzepacho kudai vakazonyorerwa vachinzi zvekuchadzoka hazvichaita, zvichobva matongogarira ikoko. Saka zvakabva zvavakanganisa nekuti vazhinji vachina vanenge vasina kugara dzimwe nguva vanoti kana holiday ichinge yasvika vanodzokera kumisha yavo kunyika dzakasiyana siyana. Asi isu tine vana vaviri, mumwe wacho musikana anodzidza kuTennessee akanga auyawo zvakare kuspring break akabva angogara ari pano. Mukomana akauya paweekend akadzokera kunonyora mazamanishon. Takazviita izvi kuti at least vabereki vavo vari kuZimbabwe vasinyanye kubatikana nekushaya kuti vana vavo vari kupi apo pavanenge vachipedzisa bvunzo dzavo idzo dzavari kuita online mazuva ano.
Ungatibva kuti chii chakakupai mweya wekutora vana vasiri venyu vamakabereka kuti munge muchigara navo?
Mwoyo wekubereka unongorwadza zvikuru sei kana iwo mbereki uri kure maningi nemwana wako. Saipapapa vabereki vese vari kuZimbabwe vana ava vari kunoku kunyika iri kure zvakanyanya. Saka kana uchinge uri mubereki unonzwa tsitsi nekuda kuzorodza pfungwa dzevabereki vanenge vari kumusha kuti at least vanorara hope vachiziva kuti vana vavo vane pavakuisawo musoro pasi uye vachidyawo sadza nezvimwe zvakadaro vasinganetsekani nekushaya pekugara.
Ivo vabereki vevana vamakatora vakatambira sei danho ramakatora iri?
Vakatenda zvikuru, vanonyora pamameseji eWhatsApp vachitenda kuti Mwari vakuropafadzei, baba namai kande miri muitirwe zvakanaka. Vana vari kutaura kuti aiwa vagere zvakanaka, havana zvinhu zvavanofunga kunze kwokungoverenga kuti vapase. Izvi vekupekugara nepekurara nechekudya, aiwa havambofunge nezvazvo.
Imi magara mune vana venyu vaviri nechakare, vakatambirawo sei danho iroro kuti munge muine vamwe vana vaviri?
Ivo vasikana vedu vaviri ava ndo vanotokurudzira kuti tichengete ivo vana ivavo.
Zvii zvamungataurawo kune dzimwe mhuri dziri munyika dzine vana vane dambudziko usere kuti zvikoro zvavharwa, vana havana kwekuenda?
Vabereki vari mudiaspora, kana manzwawo kuti pane vana mainternational students vasina pekugara, especially panguva ino yecoronavirus, please take them in. Zvinobatsira zvakanyanya kuti vana vasashupike uye kuti vabereki vavo kuZimbabwe vasaneseka nezvakare. Nekuti zvakangonaka kuti tibatsirane, nekuti mangwana uzoti mwana wako anofuma ari papi, mumwe musi anofuma ari kunyika iri kurewo, ende ikoko achakwanisa kuona vanhu vanomubatsira.